vachitaura pamusangano uyu wainge wakarongwa nestudio 7 nemedia center uchitsigirwa nemuzinda weamerica muzimbabwe wakaitirwa kucrown plaza hotel muharare mukuru wesangano rewomen in politics support unit amai sakile sikelani ngoma vakati mukati memazuva zana hurumende yava munangagwa yakashandura mashandiro ehurumende vakati semuenzaniso hurumende iyi yave kuzivisawo zvinenge zvaitika mumusangano wedare remakurukota svondo rega rega uye izvi zvinhu zvakanaka chose vakatiwo nyaya yekudoma makurukota matsva nenyaya yekuedza kugadzirisa ukama nedzimwe nyika zvinhu zvakanaka zvakaitwa nehurumende mukati memazuva zana ekutanga asi vatiwo zvinhu zvisina kuvafadza kuwedzera mutero kwakaitwa nehurumende mukati memazuva awa izvo vati zvave kurwadza veruzhinji.
We can't continue to have an environment where you want to tax us but we don't get services. So in these 100 days, we are seeing an economy by taxation, an economy that says, only I know how to suggest, and you must be ready for the shock.
Vanongorora zvimatongerwe nyika vachishanda misangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaClinton Musonza vakati, hurumende yakatadza kushanda pamwe nemasangano evashandi remabhizinisi mukati memazuva zana, uye iyi inyaya yainofanira kugadzirisa kuti zvinhu zvigadzikane munyika.
You wish for the local people in an English form. So that the development process of my blueprint area, do you actually think that she is not going to focus on it? Upon a dialogue, when a business, our local coast of Mozi, Mukute, Vavele, our local coast of Mukute, when my youth, our local coast of Mozi, then my women, our local coast of Mozi. So that the implementation process is actually plus my priority. I don't know. Every school is what matters for my thank you, Ali. And I think the best way to take the voters is to deliver.
Munyori Mukuru, MDC, inotungamirwa naNelson Chamisa, Senator Douglas Monzora, vakati hapana chakashandurwa nehurumende yavamunangagwa mukati memazuva zana ekutanga, uye vanoona sekuti hurumende iyi iri kungoita zvaiitwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka tiri kuona kuti tatongodzokera paya pamugabe, zvekutoti pakapinda Mugabe paya aakutadza kutonga paya, vanhu vangava kuti Smith uri nani. Iko zvino matinofamba waakutanga kunzwa vakuru vachiti madini kuti hedu Mugabe wacho adzoke nekuti Mugabe ari bheda. Shuwa ndakazinzwa vamwe baba mukuru wangu vakabviswa kumapurazi panguva yehondo yeminda vanobva kumalawa vachitaura kuti Mugabe bheda, dai mwazoka zvenyu Mugabe uya uya.
Vamwewo vakaita sava Forget Damiso vakati pane zvakanaka zvakaitwa nehurumende zvakaita sekubvumidza Studio 7 kuita misangano yekupa vanhu nguva yekutaura pfungwa dzavo. VaDamiso vakati upfumi hwenyika haugone kusimukira kana nyaya dzematongerwo enyika dzisina kugadzirwa munyika.
Where are you running away from the politics? Tisange tasorobva nahurwa yepolitics is best. Tisange tazoenda zveikonomi. Kana akatouya mukirikini mutunure nemaprofesa ake even kana akatotora pihezvii kana asina kugadzirisa politics team is nothing, is zero. Ndosaka murikuona today tichiri kutambura chete.
Vamwewo vakapinda musangano uyu vanotiwo hapana chiri kufamba munyaya dzezveupfumi nekuti vanhu vemuzimbabwe vanogara vachingotaura nezvesarudzo. Vakati zvakakosha kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzigadziriswe upfumi hwenyika hukwanise kusimudzirwa. Nhume yemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vaniki Mangwana, retired major Enwe Mutambudzi, havana kupinda musangano uyu kunyange hazvo vainge vabvuma kuzomirira hurumende. Pavakasarudzwa, vamunangagwa vakatuma makurukota avo kuti aite urongwa hwezvirongwa zvaanofanira kupimwa nazvo mukati memazuva zana ega ega. Mamwe mapazi ehurumende asati azivisa kune veruzhinji zvirongwa nemabasa zvaanoda kuita kune veruzhinji. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.